Kuma live show Dini uya aipinda achiti na wanademu Wanundi simbisa Tafadhali ite mujida ila u Nekuti nikwa uya adi angel of war Dichiti upenyo wacho aufane utaiso So Baba mandi fungiza so Musa nyeperwe Hatine merwe Nyangwe goma Zikanzi azite merwe Hasire kirwe Banana baba Musa nyeperwe Hatitenserwe Hende hatire merwe Hatire kere Dozi bakuti Kanatika siya mumanzi Nyangwe na mwari Hatiregerwe Hatikomborerwe Endi hatuonererwe Hatipopoterwe Hati Takwende matragzi Hatiteverwe Saga Vana vedu Titone naka yekuti Tita kuti vagoverwe Tikuda kuti Tisa zongo Hati dikuti Chizonzi, taremerwa, kufremerwa, kuyenderwa, kumperi Nevano, wasika ziwe kana baipiri Jishiti, mabamandi fungizamu, lina atidembo The likes of the threat, biki tembo Iwe, daiva iwebo vaimbo vapaka masembo Topa tati, pop mali adi rebel Uyo, pick up my living legend Vana put you to need